In the views of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 4 ndira 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi masere 380.
Vanofanira kurangarira kuti denda raita mukurumbira riri kunyaya kumhanya reCOVID-19 harisi kubva kunze kuZimbabwe, rakatangira mukati meSouth Africa.
South Africa inoyambirwa kuti isapomera mabva kure mhosva yekuunza coronavirus kuSouth Africa.
Takaendesa mutungamiriri wenyika kumatare edzimhosva dzepamusorosoro mushure mekunge varatidza kuti vari kutadza kufifila zvinotaurwa neconstitution of Zimbabwe.
Sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoendesa mutungamiriri wenyika kudare repamusoro redzimhosva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi masere 380, zvichitevera kufane zuro kwevanhu vatatu kuBulawayo, Manicaland neMashonaland East. Vanhu mazana manomwe ane makumi manomwe nevana 774 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Mazana mashanu ane makumi manomwe neumwe vavo vachibva muHarare. Mudunhu reHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita zana nemakumi matanhatu nevana 164. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mapfumbamwe nevasere 98 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi mana nemumwe 41 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezvishanu zvine mazana maviri ane makumi matanhatu nevashanu 15,265. Vapora munyika vachiita zviuru gumi nechimwe zvine mazana mashanu ane makumi manomwe nevana 11,574. Ichitevera kudzikwazve kwemitemo yokurwisana necoronavirus inoti vanhu vagare mudzimba dzavo muZimbabwe nemuSouth Africa, vanorwira kodzero dzevanhu vanoyambira South Africa kuti ichenjere kuratidza seiri kupomera mabva kure mhosva yekuunza coronavirus muSouth Africa, izvo vanoti zvinogona kukonzera kurohwa nekumbunyikidzwa kwevabva kure zvekare. Mazuva maviri apfuura, South Africa neZimbabwe dzakadzika mitemo mitsva yekurambidza vanhu kubuda mudzimba, kufamba-famba nekuungana. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vadewa Mavhinga, vaudza Studio 7 kuti zvipokopoko nemauto akaendeswa kubhodha reSouth Africa neZimbabwe zvinoratidza sekuti South Africa iri kupomera vabva kure mhosva yekuunza COVID-19 muSouth Africa, izvo vanoti hazvisiri zvechokwadi.
Denda reCOVID-19 ranyanyisa kuipa kunyanya riri kuSouth Africa. Denda iri rinonzi rinokurumidza kutapuriranwa kufamba muvanhu zvakanyanya, zvekuti matanho atorwa nenyika yeSouth Africa ekuvharazve kuti vanhu vagare mudzimba zvakanyanya anokosha, nekuti anobatsira kudzivirira kufamba kwedenda. Anobatsirawo kuti hurumende nezvipatara zvigone kubatsira vanhu nekuti vanenge vari vashoma vanenge vachienda kuzvipatara. Tanga tichionawo zvakare kuti nyaya yekufaranuka kumwawa wakuenda kunzvimbo dzekufara, nzvimbo dzendufu yanga yakanyanya zvikuru muSouth Africa, zvekuti matanho atorwa neSouth Africa akakosha, anogona kubatsira kudzora kupararira kwedenda reCOVID-19.
Ko pane zvaitwavo neZimbabwe munozviona sei?
Matanho atorwa neZimbabwe ekuti vanhu vagare muZimbabwe zvakare akakosha, asi dambudziko guru kuZimbabwe nderekuti hapana kuvatungamiri ari kutaura zviri kuitika muzvipatara, kuti muzvipatara hamuna mishonga, muzvipatara hamuna zvinodiwa zvekugadzirana nedenda reCOVID-19, uyezvewo kuti ndeapi matanho achatorwa nehurumende kuyamura vanhu vanenge vanzi ngavagare mudzimba asi vasina chikafu, vasina imwe nzira yekuzviriritira nayo. Uyezve dambudziko guru nderekuti mapurisa nevatungamiri vekuZimbabwe vaakuita sekuti kusunga vanhu ndiyo nzira yekugadzirisa dambudziko reCOVID-19. Zvisiri izvo, nekuti iko zvino vanhu vakasungwa vakawanda vari mazana nemazana vachinoiswa muzvitokisi zvinozarisa, kusina zvikwanisiro, vanhu zvotobva zvava nzvimbo dzinonyanyisisa kukonzera kupararira kwedenda reCOVID-19.
Pane zvamusingawirirani nazvo here pane zvaitwa nehurumende yeZimbabwe?
Rimwe dambudziko raitwa nehurumende yeZimbabwe nderekuti ranyanyisa kuomesera varombo vanoshava-shava, vanotambudzika, nekuti ravhara zvese, asi nhandare dzendege dzaramba dzakavhurwa. Vanofamba netsoka vanonzi vachienda kuBeitbridge ndo vavharirwa, mahotera anoramba akavhurwa, zvicherwa vanoramba vachiita basa ravo. Saka zvoita sekuti vari kuomeserwa chete varombo, asi vane mari nechekare vanoramba vachiita zvavanokwanisa kuita pasina anovabata. Saka panoda kunzi pagadziriswe mutemo kuti ubatsire vanhu nekubatsira nyika, kwete kuita sekuti kuomesera vanhu, nekuti tinoziva kuti kubatsira vanhu hurumende yeZimbabwe yanga isiri kubatsira vanhu vari kutambudzika nechekare. Ngapaonekwe kuti vanhu vanobatsirwa sei panguva yekunge vakavharirwa mudzimba vachinzi denda risapararira reCOVID-19, nekuti zvikasagadziriswa izvozvo vanhu vanoramba vachibuda panze vachitsvaga kurarama, zvisinei nekuti mapurisa ari kusunga kana kuti kwete.
Munofungei nematanho akatorwa neSouth Africa maererano nekurwisa kupararira kwechirwere ichi?
Gurukota rezvekuona kwemukati nemapurisa nekuona kwezvinoitika mukati menyika, vamosoledi vari kutungamira kutumira mauto kuBeitbridge kuna Limpopo, vanofanira kurangarira kuti denda raita mukurumbira riri kunyaya kumhanya reCOVID-19 harisi kubva kunze kuZimbabwe, rakatangira mukati meSouth Africa. Uyezve ngavaone kuti maitiro avari kuita haazope kuti zvoita sekuti mhosva yekupararira kwedenda iri kune vari kubva kunze kune dzimwe nyika, kwete mukati meSouth Africa, nekuti zvinokonzera zvakare kusimukira kwemweya wekuvenga vanobva kure, kwezenofobia wagara unova dambudziko guru muSouth Africa.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vadhewa Mavhinga, vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhukadzi nekuvabatsira kuti vawane zvigaro zveutungamiri reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoti raendesa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumatare edzimhosva kuvamanikidza kuti vatevere bumbiro remutemo mukupa vanhukadzi zvinzvimbo zveutungamiri. Mukuru weWalpe Muzvare Stabile Dewa vaudza Studio 7 kuti nyika zhinji dzave kukurudzira nekupa vanhukadzi zvinzvimbo zveutungamiri mumabasa muparamende nemuhurumende.
Suve Women's Academy for Leadership and Political Excellence, WALPI, takabatana nemamwe maorganizations akaita seZwala, WILSA neZimbabwe Human Rights Forum, takaendesa mutungamiriri wenyika kumatare edzimhosva dzepamusoro-soro mushure mekunge varatidza kuti vari kutadza kufufila zvinotaurwa neConstitution of Zimbabwe pasection 1756 and 80, iyo inotaura about gender equality, apo pavanenge vachiappointa macabinet ministers. Mukatarisa mucabinet medu, madzimai mashomanana pavakaappointa cabinet yavo, madzimai aingova 6 chete out of 20. Izvo zvinoviolata constitution yedu, so takaendesa nyaya yedu kuhigh court.
Dare redzimhosva rakatambira nyaya yenyu here? Rakati
takangomirira kuti tinzwe kuti zvii zvichabuda mukoti iyoyo, sezvo isusu tiri kufila kuti nguva yakwana kuti madzimai akwanise kuwanikwa achipinda mumapositions akaita semakabhineti, makuitawo MPs nemacouncillors vachipinda mumapositions ekuti vakwanise kutora chinzvimbo chavo che50% sezvinotarwa neConstitution of Zimbabwe.
Sei masvika panhano yokumhanyarira mutungamiri wenyika kumatare edzimhosva?
Izvi hatisiri tega tiri kutozviita kukinya madzimai anoshandawo basa rakafanana neredu rekukurudzira kusumudzirwa kwemadzimai. Vakawanikwa vachiendesa hurumende yavo kukoti, uko kwakasvika pakunopirwa mutongo wokuti President Kenyatta vanofanirwa kudissolve parliament yavo kuti izadzikise zvinotaurwa neconstitutional yavo zve50% mapositions oma leadership positions kunyanya muparliament kuti ange ari emadzimai.
Munofunga kuti muchabudirira here?
Shanguramba tichingopushawo tichida kuto make sure kuti madzimai awana zvinzvimbo zvavo, vazvimiririre vega. Pane zvese zvinonetsa madzimai nevanasikana, vakwanise kuzvimirira vega vachipusha zvinhu zvinobhenefita ivo neZimbabwe yose.
Avo vange vari mukuru weWALPI Muzvare Stabile Dewa vari parunare kuHarare neStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvinoti gore rino range rakaoma zvikuru nokuda kwechirwere cheCOVID-19, icho chakaita kuti vazhinji vavo vagare nguva refu vasingaonani nehama neshamwari. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika dzakaita seBotswana, South Africa, Namibia, Zambia nedzimwe dzakatenderedza Zimbabwe zvinoti gore rino zvakashayiswa mukanwa kuonana kana kushanyirana zvichitevera kuvharwa kwemiganho senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Muvambi wesangano reOzimbozi Botswana, Muzvare Poshia Muzondo, vanoti COVID-19 yakaita kuti vanhu vatadze kufamba nyore.
Gore ra2020 rakanga risina kumira zvakanaka kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana. Nekuda kwechirwere cheCOVID, vazhinji vakanga vakavharirwa vachishaya mukana kuenda kumabasa, zvinova zvaikonzera kuti vaomerwe neupenyu nekuti vamwe vanorarama nekutengesa kana kushanda maconstruction. Saka vakanga vakavharikwa, zvinova zvinoti mari inobuda pawashanda, kana usinawo kushanda mari haibudi. Saka mukana wekuenda kumabasa wakanga wakavharirwa ruwa kuri zhinji ruvana veZimbabwe vari muBotswana.
Muzvare Muzondo vanoti sangano ravo iro rakaumbwa nedonzvo rekubatsirana sezvizvarwa zveZimbabwe munguva yematambudziko rakaita rombo rakanaka, sezvo pasina kana nhengo dzaro dzakabatwa kana kuurayiwa neCOVID-19. Sachigaro weZimbabwe Residents Association vaWilliam Murwiri vanoti vanhu vakadzidza zvizhinji mugore ra2020 kunyangazvo zvinhu zvakanga zvakaoma.
Igore ranga rakaoma, munhu wese adzidza zvitsva pamagariro eupenyu. Kana ndichireva zvitsva, ndinoreva kuti tese tadzidza kuti chinokosha chaicho muupenyu chii. Tese taomerwa neupenyu kuti hatina kugona kushanya kufambira hama zvatinozoita nguva nenguva. Taonawo futi kuti dzimwe nguva tinoparadza mari tichifamba hama mumarwendo atinoita haana basa. Asi zvakaoma kudaro, teknoloji yauya kuzotibatsira pakuti nemafoni ane mifananidzo aya takwanisa kuonana nehama kuti vanhu vari kurarama.
vamurwiri vanokurudzira zvizvarwa zvezimbabwe zvinogara mubotswana kushanda pamwe chete kunyanya panguva yematambudziko kunyange yazvo zvizvarwa zvezimbabwe zviri kuchema misodziro pano kuda kwegore ranga rakaminama hurumende yezimbabwe iri kunyemwerera ichienda kubhanga sezvo vanhu vakawanda vari kunze kwenyika vari kugara vakatumira hama neshamwari mari vachishandisa madandemutande bhanga renyika rereserve bank of zimbabwe rakazivisa sonda rapera kuti uwandu hwemari inotumidzirwa munyika kubva kune dzimwe nyika hwakakura nezvikamu makumi mana nezvisere kubva muzana kusvika pamamiriyoni mazana manomwa nemakumi matanhatu emadhora ekuamerica kusvika muna gumiguru wegore rino kana zvichienzaniswa nenguva yakafanana gore rakapera ndakamirira studio 7 mufrancis town botswana ndini Shingirai Madondo.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pana baba vangu vachitaura nezveagriculture vaye, aiwa vari kunyepa baba ava, nekuti kumamisha kuno kwatinogara topu chayo hatisati chapiwa, vamwe vakangopiwa mbeu chete. Saka unokohwa sei kana usina fertilizer yakakwana? Kupiwa kwacho ndokuti umwe anopiwa mbeu mwedzi uchitanga wozopiwa D mwedzi uchipera, topu woshaya. Unokohwei? Baba vangavarege kunyepa vachifunga kuti tinokohwa. Hatikohwe, Zimbabwe icharamba iri munzara kusvika vapa vanhu zvinhu zvakakwana. Muno muZimbabwe hamuna tsimbe, asi kuti tiri kushayiswa zvekushandisa. Kwozoti zvekurimisa zvacho zviri kudhura, hatigoni kuzvitenga, mari hatina, hatina usimbe hwokurima. Ndatenda zvangu.
Ini ndini amai mugari kuedza, ndinoda kukorokotedza wavana vangu vari kusouth africa anonzi Trimo namai Charura mai Tafadzo namai Gobo mai Ano vari kuchiredzi Transparent ari kurusvinga. Ndinovati vakorokoto vanangu, Mwari vatigonera vatipinzawo muna 2021. Tirambe tichinamata Mwari vatichengete.
Makadi zvenyu vashamarari vestudio 7. Ini ndine klasta rangu murapo ndiri pano paMozambique apo. Iri gore ratabva, iri gore iri handinanga risina kumira zvakanaka. Takutongochemawo naivo vamunangagwa kuti vamunangagwa dai vachisiyawo pachigaro, dai vasiya havo isu vechidiki tawanawo mabasa. Ndinotenda hangu amushamarari, ndizita ndiri murapo. Bye bye.
Makadi ana baba Jonga kande kandemera nanasisi mavurasi vamuosa ndisingazivi nemazita ekoko. Makadi iko ndio maita basa vana baba Jonga kameka ndimere nanasisi mavurasi nevamwewose vanotibudisira nhau dzakanaka kudai. Tinotenda chose, tinotenda. Nguva zhinji ndinenge nchida kuti ndikwazise hama dzangu dziri kuZimbabwe uko. Ini ndiri kuno kusouth africa. Zita rangu ndonzi Mike. Ndatenda zvikuru, Mwari vakukomborerei.
Manheru akanaka. Zita ndilaki laki moyo. Ndiri kuErisras pasouth africa, kwaJoza Erisras South africa. Panobikwa magetsi panzvimbo ine mapower station ese, pamagwenya emoto ese. South Africa ndopati perisirasa. Makadiko vatsigiri vestudio 7 nevashamarari vose munofarira vana mukomajaya kumajonga ikoko. Hazvisi tinofara kunoko, kunokure nani mvura yanga ichinaya. Makaitambawo sei Christmas? Isi Christmas haiwa takangoitamba zvenharo vose, mari dzadzichinetsa nenyaya yemalockdown iwawawa. Vamwe takatadza kuenda kumba, vamwe vakaendawo. Ndizvozvo tinofara zvikuru muchitipawo mukana wokutaura kudai kana mukatisawo pamhepo kuti tikwanise kuzivisa zvinoitika. Totoona kuZimbabwe vatanga futi kuita malockdown vachitevedzera South Africa. Sivanoisa lockdown munyika muZimbabwe, iyo Zimbabwe iri puwa. South Africa ichiita lockdown kubva yatanga palockdown, inopa umwe mwana chizvarwa chesouth africa umwe naumwe 350 per month yekuti abe 3-day lockdown. oga oga msata kina ni idea no kwa 350 zano pf aina kana yoka pamuno ndaka waka pamare corona saka na chivhara nyika isinga kuti vanhu mare corona ine chifunga chini handikusisi kuti matongere avo zvino zvava vanotanga vafunga here kana kuti zvinongoita kana mudumbu kana manyoka anongoti kana auya munhu otomhanya otono kuti unoita kudaro handiziviwo kuti kuzvinhu zvavo zvinenge tangwa zvafungawo vakuru vezanu pf avo zuro ndizuro mutungamiri wavo wezanu pf yevamunangagwa vakati aa Zimbabwe inyika yakushandisa mari yayo nyika imwe neimwe inosungidzwa kushandisa mari yayo nekuti mutemo wepasi rose South Africa inoshandisa maranzi Botswana inoshandisa mapula America inoshandisa mayusa saka iwo kana uchida mayusa inda kuamerica unogara ikoko kauchida maranzi inda kusouth africa unogara ikoko zvitiri vemuno togara muno nhasi Zimbabwe yadzosera futi yoshandisa mayusa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bepa nhau reWashington Post nezuro musi wesvondo rakabudisa tepi yavaTrump vari parunhare nemunyori wedunhu reGeorgia vaBrad Raffensperger vachiedza kuvamanikidza kuti vavatsvakire mavhoti anoita zviuru gumi nechimwe zvine mazana manomwe nemakumi masere 11,780 kuti vagonzi ndivo vakakunda mudunhu iri kwete vaJoe Biden pakaitwa sarudzo yemutungamiri wenyika. Nyanzvi mune zvemitemo dzinoti zvakaitwa navaTrump zvekuedza kutuma munhu kuti abire sarudzo kutyorwa mutemo uye zvinofanirwa kuti nyaya iyi iongororwe zvakadzama. Vanoongorora zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vanoti pane chinhu chikuru chinotyiwa navaTrump chingaitika kwavari pavanobva pachigaro mumasvondo matatu ari kuuya. Muzvinafundo Masocha vanoti izvi zviri kukonzerwawo neruzivo rushoma rwavaTrump munyaya dzezvematongero enyika nenyaya dzezvemutemo.
Chandiri kuona pakusahwisisa mutemo wezvamaelections wavaTrump pamwe kuti patasvika pari zvino munyaya dzesarudzo yeAmerica hapasisina chichachinja chichaita kuti vaBiden makone kutonga zvekare mavhotsi avanhu haakwanisi kuwanikwa pari zvino kuti kuvhota kwakatopera hakuna kubira kwakaitwa vaTrump vakaruza mumakota anosvika makumi matanhatu 60 makotsi vachiruza nyaya ndakabirwa saka kwavanenge vachidembetera Secretary of State avo vanofambisa sarudzo dzokuGeorgia kuti vavawanire mavhotsi okuti vahwine zvinoshayiwa kuti anowanikwa papi nokuti kuGeorgia vakatsvagurudza vatsvagurudzazve kuti vavone kuti pane biridziro yakaitika here zvikashayikwa namakotsi zvakashayikwa namataredzi mhosva vakashayikwa ivo vaTrump pachavo navanhu vavo havana kukwanisa kunge vabuda noumbowo ngokuti zvavanotaura zvino umbowo hupi saka kunoratidza kusafunda kwavaTrump kunoratidza desperation yavaTrump yekuda kupana zvimwe zvavari kuvhunduka kuti kana ndazoruza ndabuda apa ndichazoitwa zvakati zvakati pamwe zvatisingazivi isu nekuti munhu mukuru wakaita saizvozvo haangafoneri mumwe munhu mukuru wogara pasi wodembetera kuti ndibetserevo kubira ndibetserevo kuvhuna mutemo wamaelection ndihwine
konai profesa
Kana mchiti kusanzwisisa kana kusaziva kwa Trump ko kuma masineta aya ari kuvatsigira
masineta wa vanenge vanhu vanoda kuonekwa kuti pamwe pavanozoda kuvoterwa mberi kunoenda kana kuita president vanenge vakusikama kuti takambovahwa pakati kunoita zvakare pamutemo vanobvumidzwa kuti vakwanise kukwidza vanobvumidzwa mutemo unovabvumidza kuti vakukwidze pari zvino asi havazombokwanisi kuti vave majority vawande kudarika vanobvuma zvakaitwa izvozvizi ava vanhu vo zvakare vanogona kunge vanosha vatrump kuti kana ndikasasapota vatrump mberi kunoenda kuva Trump havazondisapoti kana ndaakuda kuvhoterwa navanhu
nyaya yava Mike Pence avo vanofanira kutungamira panenge pachitambirwa mavhoti eElectoral College nematare ese eparamende zvinoita sekuti vatrump havasi kuda kuti vapence vaite izvi chii chamuri kuona apa munozvinzwisisa sei
vatrump vangangosada kuti vamike pence mutevedzeri wavo afambise basa iri asi vaMike Pence vachaindirira mberi nokufambisa basa iro nokundo zvinoda mutemo weAmerica vaMike Pence havangazvikanganisi vachivhuna mutemo zvinogona pamwe kuzovaendesa kujere vaMike Pence vavo saka vaMike Pence vagara vangobuda pachena kuti ini ndichaita basa rangu sapamutemo wenyika yeAmerica zvekare havana simba rokumisa utongi hwavaBiden vakati iwo ini ndichangotsika panotsika mutemo womuAmerica vane kodzero yekuita izvozvo zvekare vaMike Pence vane kodzero yokuita basa ravo vari pamutemo ndo ungwaro hwavaMike Pence hwavaratidza ikoko kuti aiwa nyange vakavengwavo asi vachavengwa vachivengerwa mutemo wenyika yeAmerica
kukurudzira kwavatrump vatsigiri vavo kuti varatidzire nemusi umwe chete matare eparamende achitambira maelectoral college votes okukunda kwakaita vaBiden chii chiri kutsvagwa navatrump vari kuedza kuita sei nenyaya iyi
chatinoona nechokuti unhu hwavatrump ndohuya kwokungoda kuita zvinhu zvinovafadza chete zvisina rudo rwenyika yeAmerica pazviri nokuti kuti vange vachikurudzira vanhu kuti vanhu vandoratidzira ivo vasina umbowo hwokuti vakabirwa zvinoshatisa zita reAmerica zvekare zvichazokonzera kurwisana kwavanhu nokuti pavanokurudzira vanhu vavo kuenda kunoratidzira avawo vamwe ava vanosapotawo vaBiden vachaendavo kunomirana vaBiden zvekare izvozvo zvinokonzera kuti vanhu varovane zvozoshatisa zita reAmerica kurwira sarudzo dzakatopfuura kare kurwira sarudzo dzavakatoruza kare
avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 Baba Nicholas Zakaria nekambo kavo zomvela mvela sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana matatu ane makumi masere 380 human rights watch inoyambira south africa kuti isapomera mabvakure mhosva yekuunza coronavirus kusouth africa
Sangano Re Women's Academy for Leadership and Political Excellence. Rino indesava Emerson Mnangagwa kudarira pamsoro redzimosva. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.